Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasangara zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 21, 2021. Makatevera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchirongwa chetu cha nasi inidini jonga kandemiri nishitepenyo la ndire kumba nipamu sana pe kuchikira chivore cha COVID-19 nishiti esu nesu mchirongwa chetu cha nasi tumende inovi gama gamba maviri ezano PF amai Ellen Gwaradzimba na vamoto nmaleanga Pairos Eka
situation ya takata sana na ayo ya kaipa shukuruno kuna kudenda re COVID-19 jino kudirana na ajo kuti alizidenda ratina ngotarisira kuti umende yoka ingari gazira
vema chechi vokurudzira munhu wese kuti atore matanho ekuzvidzivirira kubva kuchirwere cha COVID-19 icho chiri kutora upenyu hwevanhu vakawanda munyika Mutori wenhau ari muJerry wopuwe chingono omirira mutongo pachikumbiro chake chasvitswa mudare nhasi chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo mbiri dzezano PF vaMorton Malianga naDr. Ellen Gwaradzimba avakafa nemusi wechishanu chapfuura varadzikwa semagamba paNational Heroes Acre mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzira veruzhinji kuchinja maitiro avo pakurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chakatora upenyu hwevaviri ava. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaManyanga avo vanga vari nhengo yeZanu PF Central Committee vakashaya musi wa15 ndira kuparire nyatwa mushure mekurwara kwenguva diki uye Dr. Gwaradzimba avo vange vari gurukota reManicaland vakashaya musi mumwe chetewo pane chimwe chipatara muHarare mushure mekubatwa neCOVID-19. VaMunangagwa vati utachiwana weCOVID-19 huriko mazuva ano huri kupararira zvakanyanya uye zvakakosha kuti vanhu vachinje maitiro avo mukutevedza zvese zvinosungirwa kuitwa nepasi rezveutano neWorld Health Organization mukudzivirira kupararira kweCOVID-19.
The present COVID-19 variant is stronger and is spread much faster.
Utachiwana huriko une ukasha uye hunopararira nekukasika zvekuti tinofanirwa kungwarira pamwe nekuona kuti tazvidzivirira.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasina mabasa akakosha vanoita vagare kudzimba vachiti Zimbabwe ichakunda denda reCOVID-19 kana vanhu vakazvidzivirira kubva
kuCOVID-19.
Zvakakosha kuti titevedzere zvese zvatinozvitiite kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. Ndinokumbira mese kuti murambe muchishandisa masanitizer, kupfeka maface mask zvakanaka pamwe nekuita social distancing.
Denda reCOVID-19 rauraya makurukota matatu ehurumende kusanganisira vaParents Shiri vakafa gore rapera uye gurukota rezvekuryidzana nedzimwe nyika vasirusiso mwoyo avo vakashaya nezuro. Hurumende haisati yazivisa nezveurongwa hwekuti vamwoyo vacharadzikwa rini. Vakafa nobata chigaro chemutauri weMTCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana vaMunangagwa kuti vanhu vagare mudzimba pamwe nekushandisa nzira dzese dzekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19.
Asiwo tiri kukumbira hurumende kuti panguva ino iyo inenge ichitarisa pese pese ichi kuona kuti mafacility nets ayo agone kubata vanhu vanorwara kuti vabetsere, nekuti chirwere ichi chinoda kuti munhu abetsere nema oxygen tanks nechichichi zvisingagonekwe nevakawanda vanogara muno muZimbabwe.
Munyoranuno nezveutano MDC Alliance muimba iri kurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati wechokwadi kuti utachiona weCovid-19 hwave kupararira zvakanyanya. Dr. Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende iite ongororo yekuona kuti utachiona huripo mazuva ano hune ukasha kudarika hwaivepo here. Kunyange hazvo, mitemo yekudzivirira kupararira kweCovid-19 ichiti munhu anenge ashaya nedenda anofanira kuvigwa nekukasika. Izvi hazvisi kuitika kuvakuru vakuru muhurumende nevezvematongerwo enyika. Dr. Madzorera vati panofanira kugadziriswa kuitira kuti mutemo ubate vanhu zvakafanana.
Ipapo ndopavanokanganisa kuru, nekuti isi toita zvatinoona vachiita. Mangwana vakazoda kutimanikidza kuti tichengete munhu wedu, zuva rashaika kana mangwana acho tinorambawo kuti kuonyi makatora 6 days wani. Mutemo ngaungoaplaya zvakafanana kuvanhu vese. Ukasaaplaya zvinoreva kuti mutemo uyu hauna basa, vari kutinyepera. Hapana kuparira kunoita chirwere kana vanhu vachichengeta bhodhi ichigarayo mumba nezvimwe zvakadero. Saka ngavachenjere ipapo vachinje maitiro.
Vaamali Yanga naDr. Baradzimba, magamba echitatu kuvigwa zuva rimwe chete paHeroes Acre, zvichitenda kuvigwa pava George Rutanire naamai Maud Muzenda muna 2017 uye amai Vivian Mwashita naamai Victoria Chitepo muna 2016. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu makumi mashanu nevana vakafane zuro nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere ichi pamazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 887. Vanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevatatu, kana kuti 733, vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika yose. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mana nevasere, kana kuti 29,408. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 19,253, zvichitevera kupora kwevanhu chiuru nezana nemakumi mana nevatatu, kana kuti 1,143. Vanhu vachiri kurwara vasvika zviuru zvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 9,276. Apo uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira. Vemakereke vanoti vari kushanda zvakasimba vachirwisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kuburikidza nekuwanisa zvipatara zvemachechi, zvikwanisiro, mvura pamwe nekupa dzidziso kune veruzhinji pamusoro pedenda iri. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti nyaya yakatarisana nenyika yedenda reCovid-19 haichisiri nyaya ingangonzi ingasirwa kumaoko ehurumende chete, asi kuti yave nguva yekuti munhu wese pamwe nemasangano akasiyana-siyana vava nechavangaisa mukubatsiridza kuti zvinhu zvireruke. Panyaya yevamwe vemakereke vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti vaccine, Dr. Mutata vanoti vemakereke ava havafanirwe kutsvaga mbiri nekushambadza mashoko asina chokwadi mukati, asi kuti vanofanira kunge vachitokurudzira kuti pange pachiwanikwa nzira dzekuti nhomba iyi inge ichibatsira. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Uku vajongo vakandemiri situation yatakatasana nayo yakaipa zvikuru nokuda kwedenda reCovid-19. Tinobvumirana nazvo kuti harisi denda ratingangotarisira kuti hurumende yoga ingarigadzira.
Imiwo semakereke, ndezvipi zvamuri kuitawo mukubatsira munyaya iyoyi?
Isu tine majana atafunga kutora atava nenguva tichimanya nawo. Yekutanga ndeyekuti tiri kumanya nepfungwa dzekuti vanhu vange vane ruzivo rwakakwana pamusoro pedenda, nekuti pane information dzenhema dziri kumanya mukati menyika. Chechipiri ndechekuti takatangawo chikamu chekuti tipe vanhu zvekudya. Chechitatu inyaya yekuti tirambe tichi batsirana nezvipatara zvedu tiri kuzvipatara tine zvipatara zvemachurches zvinova ndo zvakawanda kumamisha tangati batsiridzana nezvipatara izvozvo kuti zvinge zviri COVID ready saka tangachipudzira mberi zvipfekwa zvevanorapa kuti vagone kuzvidziririra uyezve nekugadzirisawo kune zvimwe zvipatara kwanga kune mvura dzisingashandi zvakanaka tangachibatsira kuti tivakidzire kuti mvura dzireko nenyaya yekuti COVID inoda kuti vanhu vageze maoko inoda kuti nzvimbo dzinge dzakashambidzika.
Tichitarisawo panyaya yenhomba Reverend Dr. Mutata, munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirirawo here kunge yaakuzopa nhomba kana yave kuwanikwa munyika?
Tiri kufunga kuti panyaya yenhomba hakuna nyika yakagadzirira zvakakwana nyaya dzenhomba. Gadziriro ndofunga haina kukwana asi chinodiwa ndechokuti zvatinoziva kuti gadziriro haina kukwana zvinotsvaka kuti isusu umwe nomwe atambe jana rokuti timeke shuwa kuti chigwere hachipararire. Hongu tiri kunzwa kuti kune vanoda kutibatsira vachatibatsirawo but havagoni kutibatsira ivo vasati vazvibatsira zvakakwana.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vemakereke vari kutokurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora iyo nhomba iyi kana yakuwanikwa munyika. Zvii zvamungataurawo imi?
Tiri kuona mhirizhonga iri pakati pevanhu vari kuti nhomba hadzifaniri kubayiwa. Hapana asingazivi kuti nhomba yagara ine maside effect. Nhamo yaitika ndeyekuti vazhinji vamwe vechitendero vari kutsvakawo relevance munguva iyoino yeCOVID-19 saka vanotsvaga kuti vangabatsira sei. Asi kana vana masolutions ngavauye nawo uyezve kana vachifunga kuti ivo havadi kubayiwa nhomba ngavarege kubayiwa nhomba. But chatinoziva ndechokuti nhomba yakararamisa vanhu vakawanda munyika yekwedu uyezve tinovimba kuti nhomba icharamba ichiraramisa vanhu.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekuburitsa mashoko emanyepo rikati richapa mutongo waro munguva inotevera. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chaChingono kudare chekuti atongwe achibva kumba kwake, rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti mutongi wedare raMajor Street Valanziri Ncube vakakanganisa pavakanyema Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaNkomo vati mutongo wavaNcube wekunyema Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso wakanga usina kufanira sezvo pasina humbo hwakasvitswa kudare nevachuchisi venyaya iyi, unoratidza kuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa. Vati chikamu chemutemo waari kunzi akatyora chakabviswa mumagwaro emitemo yenyika nedare repamusorosoro munyika Reconstitutional Court. VaNkomo vati zvinoshamisa kuti vaNcube vakaenderera mberi nekuramba kuti Chingono atongwa achibva kumba kwake kunyange hazvo pasina humbo hwakasvitswa kudare nemapurisa pamwe nevachuchisi, unoratidza kuti ihoromori. Asi muchuchisi panyaya iyi vaRichard Chikosha vati zviri pachena semhanza kuti Chingono akataura manyepo sezvo mwana waanonzi akati akafa mushure mekurohwa nemboma noumwe mupurisa ari mupenyu uye asina kukuvara kana kurohwa. Vachibvunzurudzwa nemutongi wedare vaDavidson Foroma vachikosha vatenda kuti Chingono hanganzi horomori kana asati ambobatwa nemhosva. Vachikosha vati mutemo wakaraswa nedare unonzi Chingono akatyora wakavandudzwa neamendment 3 yakaitwa muna 2016 saka nokudaro uchiri mumagwaro. Asi vaNkomo vati zvataurwa navachikosha izvi zvakafanana nekumutsa chitunha. VaForoma vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Rimwe remagweta achingono vaJeremiah Bhamu vatenda kuti mutongi wedare achazotora mutongo wake munguva inotevera.
Mushure mekunge tapedza gakava mutongi vati vachada nguva yekutarisa zvaiswa pamberi pavo vozotora mutongo wavo mumazuva mashoma anotevera.
VaBhamu vati wavasvitsa zvimwe zvikonzero kudare zvinoratidza kuti vaNcube vakakanganisa mumutongo wavo.
Zvizhinji zvatanga tichiti akakanganisa kutotangira pakuti kuramba kuti vaChingono vapiwe bheyo ndokutotadza kwaakatoitwa pakutanga ikoko nezvikonzero zvakati wandei.
Nyaya mwana uyu yakasungisa umiriro wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Skala pamwe nemutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere. Vaskala vakatarisirwa mudare repamusoro mangwana apo chikumbiro chavo chokuti vatongo vachibva kumba chakatarisirwa kunzwi kwamushure mekuraswa kwechikumbiro ichi nedare ra Major Street iro rakabvuma kuti Muzvare Mahere vatongwe vachibva kumba kwavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaforo mavati va Arnold Kamujariwa uya anozivikanwa mune zvemimhanzi nezita remadunhurirwa rekuti DJ Fantan nevamwe vake vaviri vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso vakamirira kunzwikwa kwechikumbiro chavo chekupikisa mutongo wakaturwa nedare ra Major Street pamhosva yakabatwa nayo DJ Fantan nevamwe vake vanoti tafadzwa kadzimwe uya anozivikanwa achinzi Levels pamwe nasimba rashechana chimwe uya anozivikanwa mune zvemimhanzi achinzi Dhama vakange vatongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakaridzira vanhu vakanga vakamirira kupinda mugoredzva mimhanzi kumbare vachityora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvichitevera mutongo wanhasi vatatu ava vachange vari kudzimba dzavo vakamirira kuti mutongo wavakange vapiwa uongororwe nedare repamusoro. Zvichakadai vaforoma vanyima mukana wokubhadhara mari yechibatiso vamwe vakuru vakuru mukanzuro yeHarare vanoti vatendai kuenda vanoona nezvemari mukanzuro iyi pamwe navakaino Chingombe vanoona nezvevashandi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi dzavo zvisirizvo uye dare rati hapana zvavasvitsa kudare zvinonwisa mvura zvinokodzera kuti vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuNigeria yakavhura zvikoro zvose zvemunyika musi wa18 Ndira zvisinei kushuwa ndevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Kunyange hazvo mamiriyoni nemamiriyoni evadzidzi vari kufara kuti vadzokera muzvikoro kunoita zvidzidzo zvavo. Vakuru vakuru vehutano vari kukurudzira kuti vadzidzi ava vagare vakazvidzivirira kuchirwere ichi. Vanhu vevanhu vasina mabasa muAmerica ava vari kuda rubatsiro huri kuramba huchikwira. Bazi rinoona nezvemabasa nevashandi muAmerica rinoti dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika iyi. Bazi iri rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000 vakanyoresa kuti vapiwe rubatsiro svondo rapera, kunyange hazvo uwandu uhwu hwakadzika nezviuru makumi maviri nezvitanhatu zvevanhu kana kuti 26,000 vakanyoresa kupiwa rubatsiro masvondo maviri apfuura. Joe Biden vakatora mhiko yekutungamira America kwemakore mana anotevera muchiitiko chainge chakatariswa nepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vakuru vehurumende ava vanoti chakapa kuti vatemerwe zvirango inyaya yekuti vakatora minda kubva kuvachena vachiipa kuvatema. Zvirango izvi zvanga zvichiwedzerwa gore roga roga kubva muna 2004 uye zviri kutarisirwa kuwedzerwa zvakare muna kurume navaBiden. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora padandemutande ravo reTwitter kuti America haikwanisi kumira pachuru ichitsuura Zimbabwe nezvikodzero dzevanhu mushure mebatamu refu batamu pfupi yakaitika paCapitol Hill apo vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaita mhirizhonga vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe wakabva vati weZimbabwe inofanira kuferefeta kuurayiwa kwakaitwa vanhu, kubatwa chibharo uye kutoshwa nemauto kwevamwe vairatidzira muna Ndira 2019. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga pamwe nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANU PF vakaendinesparadza. totangane kunzwa kubva kuna vaparadza nezvekutambidzana masimba muAmerica.
Kupinda kwakaita vaBiden nezuro kuti vaite mutungamiriri weAmerica wechinamba 46 kwakafamba zvakanaka zvikuru, asi chatakasvora ndechekuti vaTrump vakanga vasipo vakaenda kuFlorida vachisiya mutambo uripo. Izvi ndozvatinoona muno muZimbabwe zvichiitika, kuti kana munhu ukadyiwa maelection unotsamwa woreva nhema kuti ndadiridzirwa, ndaita sei, henda hwina iwo waruza. Asi takafara zvikuru kuti vaBiden vakapinda. Tinofungidzira kuti isu senyika yeZimbabwe tichasenza zvakanaka navo, sekutaura kunoita vamunangagwa vachigara vachitaura kuti aiwa isu hatina daka nenyika dzese dzepasi rino.
Kandai renyu tinzwe vamavhinga.
Makorokoto kumhuri yeAmerica kuti masimba akatambidzanwa zvakanaka murunyararo zvakambenge zvaoma, vaiva pachigaro vaTrump vachiedza kuda kurambira pachigaro. Asi takaona kuti kuAmerica kune mapazi ehurumende akasiyana-siyana akasimba akaramba kutevera zvaitaurwa nemutungamiri wenyika chaiye chaiye. Mauto aigona kunge akaita zvinoitwa kune dzimwe nyika zvokuti vaibva vamhanya kusbatanidza nyaya dzemumatongerwo enyika vachipindira. Uyezve dai mauto eZimbabwe aonawo zvinoyevedza zvinonwisa mvura zvakaitwa nemauto ekuAmerica.
Vaparadza, munoona here vaBiden vachibvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende izvi?
Mugore ra2002 vaBiden ava vachiri senator naMike Clinton ndo vakaita mutemo uya unonzi Zidera, wakazotipa kuti tipuwe zvirango zvatinazvo vachibatsirana nevakomana veMDC vari muno munyika. Saka tinoimba kuti nekufamba kwaita zvinhu nekuchinja kwaita hurumende muno munyika kubva kuna vaMugabe kuchinda kuna vaMnangagwa, tinofungidzira isusu kuti yava nguva yekuti tichiregerera kutaurisa zvekumashure titarise zvekumberi, sezvo ndizvo zvavaitaura ivo nezuro pavakagadzwa. Saka tichataura navo kubvira iye zvino kusvikira zvanaka.
Vamazvinga, munoti kudii nezvekutaurwa navaparadza?
Zvaiitika kuAmerica vaBiden vachipinda mumasimba murunyararo hazvireve kuti vanhu vakatemerwa zvirango, vatungamiri vanga vachikonzera mhirizhonga, vanga vachikonzera kutyora kukodzero kunyika dzakaita sana Zimbabwe, hazvireve kuti vaakupukunyuka. Zano ratingapange vaMnangagwa nehurumende yavo yeZANU-PF nderekuti kana vachida kuti vabisirwe zvirango, ngavataridze nemabasa kuti vachinja maitiro. Tinovimba kuti hurumende yavaMnangagwa haizongotungamidzi chete mashoko ekuti tinoda kuti titaurira nere-engagement iri kutaurwa pasina mabasa anobatika anoonekwa ekuremekedza kodzero dzevanhu. Dambudziko guru rehurumende yeZimbabwe nderekuwanza simba kumuromo sepinjisi vasingaiti nemabasa. Mauto nemapurisa pavanotyora kodzero vachimbunyikidza vanhu vachikova vanhu vachipamba vanhu dzimwe dzenguva, hurumende yeZimbabwe iri kuramba yakati mwii zvayo, haisi kuita zvinofanira kuitwa nehurumende zvekuona kuti nharadada dzasungwa dzavharwa mutorongo.
Vaparadza,
dambudziko raamavhinga nderekuti haone chakaipa chinoitwa neAmerica. Ari kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka nezuro pakagadzwa vaBiden, haasi kuona kuti Washington ipapo paCapitol Hill pese apa anga ari masoja chete ipapo akamirira, ende papasina vanhu. Nekuda kwaTrump akanga aramba kuti haana kudyiwa maelection.
Peta henyu chirongwa chedu vaMavhinga, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Vatsamweiko vaparadza, ini ndangoti chete hurumende yeZimbabwe kana ichida kuti ive nemutangiro mutsva ngairemekedze kodzero dzevanhu.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDivaMavhinga vachitaura vari parunhare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde vakaenda neSparadza vachitaura vari parunhare muHarare. Murukuru yanga ichikokerwa naBlessings Willow Studio 7. Nanzo mnyeze zve kuwane kwa kwe mpura madoroba zile kukurudzira kanzure guta remashingo kuti ite urongwa wekuisa mishina micha ye kupomba mvura kuitira kupedza dambo dzikorere muguta iri iro ravene makore akawanda richinetsa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti dambudziko iri rikonzerwa nemapombi anogara akafa kunopomba mvura kudhamu remutirikwi. Nyanzvi munyaya dzemvura uye vari nhengo yesangano reWater Alliance in Zimbabwe vaHardlife mudzingwa vanoti kanzuro yemasvingo inofanirwa kuisa mari yakawanda mubudget mayo kuita kuti itenge mishina mitsva nekuti iripo yapedza nguva yayo yekurarama.
Mapombi anosupply mvura ane nguva yaanotarisirwa kuti kana yapfuura anenge akutsemuka asingachamiri zvakanaka inonzi pachirungu lifespan. Saka pamapombi ose akatsvetwa aifana kunge areplaceswa nemanyowani and kuti zviitike zvinoda mari yakati wandei nekuti pachirungu iwayo anonzi macapital projects kunyaya dzemvura. Saka kuti tigadzirise dambudziko iroro zvinoda kuti paitwe zvinhu zviviri. Chekutanga guta remasvingo pacharo parinotura budget rinofana kupa chikamu chakakura che budget rayo kunyaya dzemvura ndopatinotangira ipapo.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo mapombi aya ava kuremerwa nehuwandu hwevanhu vave mudhorobha remasvingo sezvo mapombi aripo akaiswa munguva yeutongi hweRhodesia. Mapombi aripo akanga akaisirwa kuti ape vagari vanosvika zviuru makumi mana asi vagari izvezvi vapfuura zviuru zana. Vajodzi Mapuvire avo vaimboshanda kubazi remvura vanoti mapombi aya kunze kwekuchembera ava kukurirwa neuwandu hwevanhu nokudaro kanzuro inofanira kuvandudza mapombi ayo.
Kanzuro inokangama basa rayo chairo rakarokutanga zvonzi kanzuro kupa vanhu mvura. Saka mapombi awo achiisiwa ane kapasiti yevanhu 40,000 muna 1960 anga akatoiswa achitonzwa kuti ichati kurei nzvimbo aso ogona kusvika kwete 100,000 vavako. Vanhu ava ngavamboitawo serious vombofokasawo panyaya yekuti vagadzirise vawanewo mapombi matsva.
Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vanoti kanzuro ine urongwa hwekutsiva mapombi aripo nematsva uye vakatozviisa mubhajeti ravo regore rino.
Tikatarisa iko zvino pabhajeti redu takatoisa nyaya yekuti tiri kuda kureplesa mapambo aripo pabhajeti ratakaita ra2021 asi zvaiko zvino dambudziko ratiri kusongana naro remvura tiri kusongana naro haisi dambudziko yepombi, idambudziko yematransfoma ekuzesa ari pakati pokugadzirwa matransfoma achona. Asi kana ari dambudziko remapombi pabhajeti redu ratikagadzira ra2021 nyaya yemapambo iripowo ipapo.
Nhengo yesangano inomirira vagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA musare rumbidzai magrupi ravanoti vanotsigirana nenyanzvi dzemvura kuti mishina inopomba mvura inofanira kutsiriwa nemitsa sezvo dambudziko iri rava nemakore akawanda riripo.
Isu sesangano rinomirira vagari tinonyunyuta zvakaita tova nemakore akawanda zvokuti tichinyunyuta pamusoro pemapombi ekubushmed aora adarikidza lifespan yawo anoanespekta kuti ange achipamba mvura inopa masvingo ose. Vagari vari kuenda for more than 4 weeks vasina kana mvura nenyaya yaizvozvo. Naizvozvo tinoti council ya prioritizer kuchinjwa kwete kugadzirwa asi kutochinja kuiswa mapipe manyuwani kubushmed.
Vamudzingwa vari kukurudzira makanzuro munyika akaita semasvingo kuti ashande nebazi rekutongwa kwematunhu kuti akumbire hurumende kuti iwedzere mari dzemvura kumakanzuro panoitwa bhajeti renyika gore roga roga.
Zvizhinji zvinogadziriswa nenational government panopuwa bhajeti navamutuli ncuve gurukota rinoona nezvemari vanofanira kupa chikamu chakasimba kunyaya dzemvura ndokuti tiigadzirise dambudziko iri. Dambudziko ratinaro munyika medu nderekuti nyaya dzemvura dziri kunyanya kugadziriswa nemari iri kubva kumasangano akazvimirira anonzi non-governmental organizations. Hurumende iri kupa chikamu chidiki diki zvikuru kubva pakuzvitonga kuzere muna 1980 bhajeti remvura riri kupuwa nehurumende riri between 1-2%. Saka hatingatarisiri kuti tigadzirise matambudziko ane chekuita nenyaya dzemvura.
Studio 7 yanakwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwakaita sei hwekupedza matambudziko emvura madhorobha ari munyika. Asi vagari vemasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vachigona kupedza nguva yose yenational lockdown level 4 vasina mvura sezvo kanzuro yavo yakazivisa kuti panodiwa masvondo mana kuti dambudziko iri rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vovishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ngolesine mhla ka 21 Zivandela 2021 Francis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I therefore urge all our people to continue to sanitize, wear face masks, and maintain social distance. This is not time and to let our guard down. Those who are not on essential duties to stay at home.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele izikondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lathi kanye sisinike i-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months. Siyicele i-cushioning fund.
Nabaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabebanika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngalanga linye eZimbabwe kusukisela ekuqaliseni kwale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye 54. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebefunyanwa bele COVID-19. Izolo kuphela kutholakale abantu abangamakhulu edlula amabili 242 phakathi kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa abahlole batholakala belegciwane leli eZimbabwe jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kusikela ekuqaleni kwale viki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54 lasebebulewe ileli gcikwane kwabangamakhulu phose athiwa munye munye 879. Abantu abangamakhulu edlula isikhombisa 733 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu ukhuphule inani lasebehlolwe batholakala bele gcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 29,408. Lokhu laqhamuka eZimbabwe nyakenye ukuthi abake balaliswa isifo vasila sebezinkulungwane eziphosa zifike amajumi amabili 19,253. As it was Africa, i-COVID-19 zihlasela abantu abayizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million yabulala inkulungwane ezingamajumi edlula athoba mune mbili 81,861. Emhlabeni jikelele sebezigidi phose ezilikhulu 96.9 million aba nje ligciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.1 million. Elimelika yilo likokelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezifika phose amachumi amabili lane 24.4 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 406,196. Ngimele Studio 7 Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele izikondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown esithi igciwane leli lidla ubhedu lonyaka ukwedlula nyakenye. Mnangagwa utsho lokhu embuthanweni wokubekwa kukamnumzana Morton Maliyanga Lunkosikazi Ellen Gwaradzimba, emathuneni angcotsho amaqhawe yesizwe eNational Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye ilizwe lisebunzimeni ngemva kokufelwa ngabaphathi ntambo ababili bakahulumende uGwaradzimba ndawone losiphusiso moyo ubona bathethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza njalo ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa kwethusayo kulabantu angamashumi amahlanu lane abakhulelwe yiwo izolo kuphela. Umnanga gokhuthaze uZulu ukuba abambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane.
Independence was achieved by many in their own various ways. No one family, no clan or tribe can ever be exclusively credited for it.
Inkululeko yalethwa ngabaningi besenza okwehlukeneyo. Akula mhlobo ongathiwa wenza okukhulu empini. Sakwenza lokho singabantu ababambeneyo. Ngokunjalo impi le silwa le COVID-19 sizayinqoba njengabantu ababambeneyo.
Kubeke ethi abantu kumele baye emsebenzini eqakathekileyo yibo bodwa abavunyelwayo ukubonakala behamba-hamba.
Ngikhuthaza uZulu wonke ukuba aqhubeke geza izandla lokugqoka amamaski. Kumele singaminyezelani. Lesi ayisiso sikhathi sokudinwa labo abangekho emsebenzini ngabahlale ngekhaya.
Lokhu kusekelwe isiphathamandla sebandla liphikisayo leMDCT umnumzana Witness Dube.
Uqazwe we-COVID-19 lo usubuye ngamandla kulesi sigaba sawo sesibili, usubuye usulolaka, usubuye usuphethe ngathi ezinye inhlamvu zawo esezikhona manje sezibulala umuntu ngesikhathi esifitshane kakhulu, uhlanganisela nalaba abake bagula basila. Ngakho abantu kumele sinanzelele sibili, siqaphe, siphelele, sibe lipolisa komunye komunye. Abantu abangahambi inhambo abangadingi ukuthi bazihambe besiya phakathi kwabantu ngoba bayabe bekhulisa amathuba okuthola umkhuhlane. Abantu asigezeni izandla ngesepa.
Kodwa isikhulume se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe umongameli Mnangagwa kumele kube nguye lebandla lakhe qala ukulandela iziqondiso ze-lockdown.
Into ekhona ukuthi president we-ZANU-PF labantu be-ZANU-PF ayakhuluma kodwa ukwenza abenzi. Silezi ndawo ethe kulo president Mnangagwa eMashingo labantu be-Mashingo ngabe kukhalwa undaba. Bayakhuluma nsuku zonke nge-COVID ukuthi abantu abalandele izinqumo lemigoqo ye-United Nations World Health Organization, but bona abakulandeli. Sibonile 3 weeks ago MDCT iphiwa imvumo yokwenza i-Congress abantu begcwele.
Kusanjalo amazwi awenduduzo lokho esiza kumuli kamunye obe ngumphathi ntandubo ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Siphusiso Moyo ophuphe izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19. Iningi labamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo zimchaze njengomuntu oyanganzima ukusebenza laye. Amalungiselelo okubekwa kakhe abikwa ezakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhipha umlayo ukuthi uDr. Khombo Moyana aphiwe inhlonipho yomngcwabo oncediswa nguhulumende, i-state funeral. UMoyana obhubhe ngomvulo mhlaka 18 Zibandlela waba ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ile-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, wakuqala. EleZimbabwe ilithola uzibuse ngomnyaka 1980. Lesi saziso sethulwe lugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko ngwalotshwa lasenkundleni yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter. baphila ngokuthengisa kuBulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, njengalokho asethe wakwenzela izisebenzi zakhe ukuzinike amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75. Wanastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
IZimbabwe iphakathi kwe-COVID-19 lockdown kulanga lechumi lasikhombisa osekubangele ukuba abaphila ngokuthenga bethengisa ezweni lakwamanye amazwe koBulawayo bahlabe omkhulu umkhosi ukuthi bazagcina bebulawa yindlala beku-COVID-19 lockdown. Ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi uhulumende wabatholisa kanye imali yokuziphilisa.
Uthengisa ufake emlonyeni, ugcina vele usala ungalalutho. Manje sesingasayenzi lutho, hey, impilo yaba nzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bond esayithola kanye. Yona yethu ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID. Of which le 600 yakhona ayilanto eyithengayo, ithenga 10 kg yemvuvu sokuphelele khonapho.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi labo kumele batholiswe uncedo phansi kwesikhwama se-cushioning fund.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lati isinike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months sayicela i-cushioning fund yasithumezela ama 600 RTGS okubana ngaleso sikhathi vele imali yangkhona yacina isithenga amalofisini kwakuphela. So ngokuphangisa ngokucwayiza kwelihlu sicela uhulumende ukuthi lathi esesinanzelele masinyane.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi lonyaka abakayitholi
imali ethenjiswe uZulu asikayiboni, sibale nje emaphepheni kuphela. Akukabile mzamo yokuthi kumbe kuthunyezwe amabizo abantu abazisebenzayo. Sahambisa emabizo nyakenye qala ukuvala kwelizwe ngomatch athesti lonyaka okayenziwa lutho. Siyazi akhona amalunga asethengisa angene enyakenye, so amabizo behambile kodwa sikatshelwa ukuthi silethe sibongubala kuthiwa uhulumende ufake izigidi ezithize zezimali.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi abantu abathengisayo bayahlupheka uhulumende kabanaki.
Uhulumende lokhu eveza ukungabi lenhliziyo yozwelo lokubusa kahle, lokhe eveza ukuba ngohulumende ongakwazi ukuba labantu enhlizweni, ngokuba abantu bayahlupheka. Abantu abakade bethengisa izinto zabo emgwaqweni bavalelwe ukuthi bathengisa, basela mali yokudla, bala mali yerent, bala mali yokubhadalela abantwana esikolo okufanele bababhadalele. Zonke izinto ziyabahlupha kodwa uhulumende wabeka eceleni selokhe engabanaki. Kumele anakekele ama-civil servants, abuye anakekele labo bonke abantu kunye lama-vendors, kungabi ukuthi unakekela laba abanye bayasala. Bonke abantu bafanele bangene kulolu hlelo.
UZulu ophila ngokuthengisa ukhathazekile ngoba i-COVID-19 lockdown yalonyaka ibachiye bebhazalele ngesisu amabhizimusi evaliwe osekudale inkinga ezimbalwa ekuphileni kwabo. Umphathintambo obona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele iStudio 7 embikweni awethule ngendlela kamakhalekhukhwini eWhatsapp ukuba isikhwama semali ephiwa abantu lugatsha lukahulumende olwe-special welfare yiyo ebachazela ukuba kule mali kuleso sikhwama ugatsha lwakhe lube selubapha uluhlu lwabaphila ngokuthengisa ukuze babelwe leyo mali. Okwamanje uthe yena lokhu ekukhefu, ngakho-ke ubengezwa ukuthi kule mali na kuleso sikhwama engancedisa abaphila ngokuthengisa. Ngimela iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court eHarare udlulisele phambili isinqumo kusicelo sentatheli zindaba uHopo Shingono sokuhlawula isibambiso esebheyili kucala aletheswayo elokwethula imbiko engasiqiniso. Ngakwelinye icele, abaqhuba imicimbi yokuzithokozisa ama-DJ amathathu uFantan, Levos noDama ababotshwe ngecala lokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bavunyelwe ukuhlawula isibambiso esebheyili.
lokhu kwenzakala ibandla leMTC Alliance kanye labalwela ilungelo loluntu besithi uhulumende uhlukuluza abantu ngokubabopha mahlayana. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomsekeli wesikhulumeli seMTC Alliance uMnumzana Felix Makalela Mafa.
IMTC iphathi yabantu, hatshi kumela ama-members laba balamakhadi. Yikho ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopewell Chingono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Siyabona njalo uvice chairman wethu uJob Skhala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye uyuthi wethu ofunda University of Zimbabwe la esehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje? Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlabalo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi uHopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka 31st July 2020. Lo Skhala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma prison, ama dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana kumbe bebe sekuyikunyathezela ilungelo labo?
IMDC ilandela isisekelo sombuso. Okokuqala, sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayinqaba. Njalo akula muntu ongathathela amalungelo oluntu. Konke lokho kwenziwa izanu ukwethusela, kwenzele ukuthi abantu banyele inhliziyo, bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu, bayekele ukukhankasela ezimbangazwe, bayekele ukufuna ukuba ngama-MP, bayekele ukufuna ukuba ngama-president. Ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini. Konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi siza kwenzani, ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngiza kwenza lokhu lalokhu lalokhu.
Lo bekungumnumzana Felix Makalela Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance. Limuze xoxa lapho ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela kwenzakala eMelika ngemva kokugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe wesifazana wakuqala uNsundu. Umongameli Joe Biden welemelika usethembise ukuvuselela ubudlelwane belizwe lakhe lamanye amazwe womhlaba ukuze libambisane kumizamo yokuqeda ingxaki ezijiyeneyo ezigoqela udubo lwe-COVID-19. Ekhuluma ekufungisweni kwakhe izolo, uBiden uthe elemelika lizabuyela endaweni yalo yokukhokhela amazwe womhlaba libambisane lawo hathi uwenza izinto lizimele lodwa njengalokho obese usenzakala phansi kombuso kaMnumzana Donald Trump. UBiden uhle wabuyisela ilizwe lakhe njalo kusivumelwane sokulwisana lokugugudeka komkhathi eseParis Agreement kanye lakunhlanganiso ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele eyeWorld Health Organization. Umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kambi ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe buzaba njani phansi kombuso kaBiden, ikakhulu nxa kukhangelwa udaba lwezijeziso zomnotho. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ocubungula izombusazo uMnumzana Mbuso Ofuzwayo lesiphathamandla sezano PF uMnumzana Believe Kaule.
Ngithanda ukuthi sina njengamaZimbabweans sibekwazi ukuthi ama-Americans ku-foreign policy yawo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele ngangizithi ngxenye ngesikhathi sika-Obama izinto zizaba ngcono njengo-Obama wayengowethu we-Africa. Kwehlula singakhohlwa futhi Nkomo ukuthi uBiden nalo engu-senator lamanye ama-senator yibo baletha izidera. OBiden bona abayibo baletha izidera, so umnikazi wezidera nguyosebusa i-America kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lokungcono. Thina sizikhangeleleni phambili njengam maZimbabwe siboneni ukuthi vele lapha emumeni weAmerica vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi basikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani. Ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi, ukuthi uzangezelela kumbuza yenza njani sokukuye kumnikazi wezidera onguJoe Biden. Kodwa sibe sikhangelele ukuthi enxa mhlawumbe sasikhangelele ukuthi uObama ngesikhathi sakhe enxuza enzele into zibe ngcono. Njalo uBiden ngumuntu osesandleni sikaObama enxa yena uObama kulokunye kwakumeshula ngesikhathi busa enxa behind the scenes uObama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe bengcono asikwazi njalo. Siyakhuleka imkhuleko leyo silayo ukuthi enxa mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu le ubudlelwane bethu leAmerica ngesikhathi sombusho kaBiden.
Ububona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo Fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi ledemocracy, lilizwe elibuswa izigebenga. So mbona ngaza athi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngisho lokhu kodwa esesi-attempt ukukulungisa. So mbona ngazathi ubudlelwano bethu le-America abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lula. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between i-America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe elilokhu eli-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento COVID lo babode khona ube wrong example. Uzathola ukuthi America yi example yamazwe amaningi. So uma iAmerica isiphume emgwaqweni ibe lenkokheli edenialism, ibe lenkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaka ama mask, umhlaba vele yaphela. Le investment ku research iAmerica yamazwe abekhangelela ukuthini afake i research kubuye imithi ezancedisa lati esibuswa yilabo basidlelani abadla imali even eyani. So mbona ngazathi at least i-America ngatola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli-investile selilwisana le-COVID head on kuzancedisa la mazwe lawa awe-Africa.
Limbona ebusa njani uBiden baba Kaule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi eziningi kakhulu ezenziwe ngoTrump ngesikhathi uTrump engene e-ofisini. Ngoba uTrump ngingamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa ngu-Obama. UBiden yena sesiza khathesi usezebuyisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazediliza inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu umbuso ka-Obama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi uBiden naye uthwele isando uyadiliza konke lokhuyana kodwa elungisa. Ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi kathesi njengoba selethe i-Paris Agreement liyana yizi izinto zazisenza izinto eziqondileyo kakhulu ezazidilizwe nguTrump. Wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingenamsebenzi ezifanana lezinye izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi wakha umduli lwana wawusehlukanisa i-America, wayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena okungekho mthethweni kodwa kungaqhakathekanga ngokwani kodwa ke nqangikangela futhi ngicathanisa ngiyananzelela ukuthi zinenge izinto uTrump azihonileyo aziphambanisileyo nqangikangela ikakhulu la kutrade la lokudlelana lamanye amazwe ngingakhangela labo China kubese kule le impi kwezokuthengiselana ebangelwa nguTrump ngoba uTrump kade khangela izinto njengomuntu angani ngumuntu orun ibusiness rani izinto lezi angani umuntu orun ibusiness yakhe so ngezinye indlela kade sokulimaza amanye amabhizinesses ulimaza ezinye inhlelo ezithize ukuze kwagcina sokumisa ezinye inhlelo ezidakathekele kwezamabhizinisi kakhulu nxa ngikhangela uJoe Biden uza kulungisa konke khonokho njengoba ezaqalisa ngathi lwesisungula la mazwe amanye elungisa konke khonokho kuboniwe nguye uTrump
Fuzwayo
kuyinto enhle ukuthi sivuyele ku-America endala ngoba i-America endala ibiqakathekisa idemokrasi ibi i-America eqakathekisa i-constitutionalism i-America eqakathekisa i-rule of law lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ulejini yenkokheli zase-Africa ezivusa ongitshilo-ngitshilo eze-dictatorship so mbona ngazathi uma kungabe engende sithi ku-America endala i-America endala ibingani iyancedisa even lamazwe la abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube le-democracy kungaba le-democracy
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe xoxele untungameli Nkomo we-Studio 7 njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule Kulabantu abathi baya kulandela kakhulu ukwenzakala kwele Melika okusanda kususwa umnumzana Donald Trump esikhundleni sokuba umongameli walelo lizwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kumele uZulu alungisise okuhluphayo eZimbabwe hatshi ukulandela ukwenzakala kwele Melika lakwamanye amazwe. Ake sizwe abasithumezele imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318.
Ngilalela kakhulu indandela kakhulu indaba kapresident wase-America Donald Trump. Mina ngibone ngathi konke okwenzakele kurayithi. Kuyasibonisa lathi ngapho ukuthi nxa upresident edliwe akalamandla ukuthi engenza umathanda endaweni. Kumele kube yisona sesihle khonokho kanti abona ngathi ukuthi udliwe uzamile lokho akuzamayo ukuthi abhazise abantu ukuthi ethi yena urojiwe kodwa manje avela kwabamlaleli kumele aphume uma edliwe abantu i-freedom ibe khona. Hayi isho ukuthi abantu sebone ngani i-America isisifundo esibi. Isifundo esihle sana ukuthi umthetho uyalandelwa ngale. Hayi lokho kwenzeka lapha kithi eZimbabwe lapha. Lapha azivele into ezenzakala lapha avele umthetho awulandelwa. Lola. So into engiyibonayo kahle kahle iAmerica isibonisa ukwenza iyabonisa ukuthi umuntu xa ezama ukuthi yena afuna ukubusa ngenkani ebantwini vele abamlandeli
mina ngile problem enkulu kabi ngabantu base-Africa kumba abantu baseZimbabwe kakhulu abayekeli indaba yase-America iyabathinta yebo kodwa bengagxilikiyo engathi sekukhona abazokuzuza e-America kababhekane leZimbabwe le nkinga eseZimbabwe lokuthi i-economy yeZimbabwe sizayivusa nini njani abantu baseZimbabwe bazohlangana kanjani ngobuzwe ngobuhlobo sibumbane sibe ngabantu beZimbabwe kwazi ukuthi lo yindebele lo yishona lo yitonga sakhe iZimbabwe siqhubeka siya phambili indaba yeAmerica sibayekeleleni abantu baseAmerica kungathiwa khona ye iAmerica ibiyisibonelo thina sizaba yisibonelo nini
umkhuhlane wecoronavirus uyasihlasela sibilele izweni but into enkulu ebengiyibona mina eyenza umkhuhlane lo ohlasele kansili izulu linile bavalela abantu amanzi abantu batshana beminyene emabhoholi ezikojwa ngabe begojoza amanzi baya beminyela kula social distance omunye lomunye abefuna ukukha amanzi two sibuye ku-transport egovernment yavala i-public transport yathoza ukuphoba zathwala abantu abantu bayama kakhulu kuma-cues laphana njalo uma umuntu secabanga kwendlini kumbe secabanga emsebenzini ekuseni abesephuzile social distance osuzeyikhangele
labo ngabanye bavalaleli bakastudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930-6175 labu 7255 kHz ku shortwave.
singekehle kanye isihlobo wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezelockdown. Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezulu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kususelayo ekuqaliseni kwayo nale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54. Silubeba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah.